manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu mbudzi 25/2023 makatirira ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City ezvinoizviri muchirongwa chedu chanhasi Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza kutanga kwemazuva 15 ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana kuti munhurume Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa votaura nezvenyaya yekuti bato ravo harina utungamiri wakajeka Senegal yove nyika yekutanga muAfrica kukunda kumakwikwi eFIFA World Cup 2022 ari kuitirwa kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza kutanga kwemazuva 15 ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana kuti munhurume asi vakawanda munyika vari kuchema-chema nekushungurudzwa kwevana vasati vabva zera vachiitiswa zvepabonde Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Hurumende nemao masangano anoshanda kupedza mhirizhonga iyi vati zvinoshungurudza kuti mazuva 15 ari kucherechedzwa aya nyaya dzekushungurudzwa kwevana vasati vabva zera pabonde dziri kuwedzera vachitaura vari kuparamba pfungwe uko kwaparurwa kucherechedzwa kwemazuva aya munyori mukurumba zvinoona nezvemadzimai vaMoses Mike vati mhirizhonga inofanirwa kupera mudzimba
tiri tese mhuri yeZimbabwe ngatiishandei takabatana tichiindirira mberi tichiti pasi nemhirizhonga pasi nekurodza vana vachiri vechidiki pasi nekushungurudzana mudzimba
bazi iri rinotiwo kushungurudzwa kwevana vadiki pamwe nemhirizhonga yemudzimba kuri kuramba kuchienderera mberi asi vachiti hurumende kuburikidza nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa yakazvipira kupedza dambudziko iri
inowani mukuru wedu wenyika His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe Comrade ED Mnangagwa vakasaina gwaro rekuti tinge tichipedza nyaya dzatiri kutaura idzi nyaya dzemhirizhonga kuti ngadzipere muno muZimbabwe saka zvino iwewe neni Tinosaririra sei kumashure
vachitaurawo nevatori venhau muHarare nhasi sachigaro wekomishini inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume kana kuti gender commission amai Margaret Mukahana naSangarwe vati dambudziko remhirizhonga iri rakakomba munyika uye rinofanirwa kupedzwa
tiri kuona kuti vazhinji tikatarisa imindimo vatori venhau Munenge muchingobuda zuva nezuva hapana nhau dzinobuda pasina aidha munhu auraiwa mukadzi auraiwa kana kuti vana vauraiwa saka gender based violence yakatonyanya kupararira munyika
Komishini yazivisawo zvakabuda mutsvagiridzo yavakaita yavaiongorora nyaya dzekuroorwa kwevanasikana vasati vabva zera amai Mukahana navati zvinotevera ndozvezvimwe zvezvikonzero zvavati zviri kuita kuti vanasikana varoorwe vasati vabva zera
Nyaya dzematsika nemagariro ekuti vana vanogona kuripiswa ngozi mwanasikana uyezve zvemakereke izvi kune makereke anotendera kuti vana varodzwe vachiri vadiki
Komishini yati iri kuongororawo nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai iri kupomerwa mukuru wePhD Ministries vaWalter Magaya uye inoti kune mamwe madzimai akatouya kuzomhanara vamagaya vari kuramba mosva iyi sangano rinoona nezvekuenzaniswa kwemikana kwevatori venhau regender and media connect ratiwo zvakakosha kuti apo vanhu vari kucherechedza mazuva aya varangarirewo kupedza mhirizhonga kuvatori venhau vechidzimai.
Zvokuti seGMC mhando nemhando ipi yemhirizhonga hatiikurudzire kuti isanganikwe nevatori venhau vechikadzi ava, nokuti ivowo vanoda kushandawo munzvimbo yakasununguka.
Hurumende ine vavariro yekuti panozosvika gore ra2030 inenge yapedza dambudziko rekuroorwa kuvanasikana vasati vabva zera. Mazuva aya anotanga kucherechedzwa nhasi kusvika musi wa10 zvita. Dingindira regore rino riri kuti upenyu hwese hwakakosha, nekudaro dambudziko remhirizhonga rinofanirwa kupedzwa, kana kuti All Lives Matter and Gender-Based Violence. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havasi kuzomanikidzwa kuita sarudzo dzeutungamiri webato ravo vachiti pane vamwe vanhu vanogona kuzogumisira vapinda mubato mavo vachiita zvekusora nekuti riparare. Vanopikisana nepfungwa iyi vari kuti bato iri harikwanisi kukunda musarudzo pasina kugadzirisa nyaya iyi. Kuti tinzwe zvizere, tabata vachamisa.
Vazulu, musaterera kune anopikisana nesu. Makazombotanga rini kuti Dynamos inopa mazano kuHighlanders kuti kana muda tichitambe zvakanaka gadzirisai uko? Tinoziva timu yedu, takarongeka. Vanhu vanoziva vatungamiri vavo, asi tiri kuziva kuti machinda atinotamba nawo aya anoda kutanga ativerenga kuti vatakamira sei, kuti vagowana vaya vane chidikwa dikwa kana chanoti chidoromita chenzara ichi, vanoteta nzara, vakandirwe mari kana masese kana mahwemisi sehoyo kuti vagoredzwa. Tinozviziva zvese nekuti takatanga chakachenjika. Hatingarambi tichidzokorora zvatakamboitwa. Tinotambwa chisemu semu
sei muchidaro.
Tikuti kuseri kwakoni taane different approach nedifferent strategy. Isu takarongeka, mukatarisa mawinhiro atakaita zvine mupindo mabyelection pa143 maward elections akaitwa tine 87, pa28 maMP akaitwa takanorova 19. Izvozvo hazviitwi neboka risina kurongeka, hazviitwi nehurumende isina kumirira kuti ipinde. Tipei mukana muone. Izvozvi patinonovhoterwa muchaona kuti nyika patinongonoisumudza kuti sarudzwa neZimbabwe. Vanotanga kunakidza nyika kukanganwa kuti mari chai chaiyo inotanga kuwanikwa maATM uko, nokuti munoziva kuti mari inoterera mutungamiri anenge aripo. Kana pane maguruvhani nematsotsi inotiza, pakaita munhu akarurama nemaoko asina namo inobva yawanikwa ichipinda muhomwe yemunhu wese. Munhu wese anotanga kuva nemufaro. Rugare runofanira kutanga kuvamo, sununguko rwozara, guta ruzhinji yovamo. Vanhu voremekedzwa vodzokera panzvimbo. Tinotaura Citizen at the center. Mugari ngave nesimba kuvatungamiriri. Mutungamiriri kama wakaringa nzira mombe yekuronzera, kwete kudambura munyatso wakatarisa mugaba wotoda kutesa nyama, asi musha wakatarisira kuda kumwa mukaka. Aiwa, toda kupanyisa mashoronga nekirimu.
Tichitarisawo vachamisa kuti kunyika dzekuchamhembe kwaAfrica kune vatungamiri vatsva vari kupinda. Takaona kuLesotho uko kwamakadaidzwa nekuZambia. Izvi zvingabatsira here kugadzirisa matambudziko akatarisana neZimbabwe pari zvino pamberi pesarudzo idzi?
Uno maAfrica tadzikamini, musadhaki tadzikamini, ndoda kutaurai pasi rose tadzikamini. Vanotiziva, vanotiremekedza, haiti nyore chisioneki muzoedze kuti kunoita vanenge vari muboka risiri muhurumende vachikokwa kuona kuti hurumende iri kuti iri kuuya. Vanotarisa mbiro mbiro, vanoona kakuti apa kana kari kamhuru kachiri kukura ibhuru. Saka vanogara vaonawo kuti zvatinazvo zvatakatakura matiri ihurumende iri kuuya. Saka vanogara vada kudyidzana nesu. Handizvo zvimwe chete, kuna naGhana, kuna naZambia, kuna naMalawi, kuna naKenya, kuna naAngola, tanga tine vanhu vaitoenda ikoko vachinookerawo masarudzo vatingati maobservers iri accredited iko muSoto kwamataura. Inyaya yekuti tine udzamu neuremu nokuonekwa zvechokwadi. Tine mazano atoda kupakurira Africa, atoda kupakurira SADC, nokuti hatingorizi vatungamiriri veZimbabwe chete. Isusu kwatiri kusibwe movement TPC tavawo vatungamiriri veAfrica. Ndosaka muchiona tichiremekedzwa nokukokwa ikoko. Zvichatibatsira nokuti kazhinji zhinji munozviziya kuti hakuna unogona kupedza yake kana kuitonga arega. Unotodawo vamwe vanokubatsira kuyananisa mutongi gava maenzaisi.
Avo vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Dare ramajistrate muHarare nhasi ratadza kutura mutongo waro pachikumbiro chemumiriri wezengeza West vaJob Scaler chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo pamhosva yavari kupomerwa, izvo zvatsamwisa bato ravo reCitizens Coalition for Change. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare muzvare tafadzwa miti vati havasi kukwanisa kutora mutongo wavo nhasi sezvo vati vatambira zvinyorwa zvevachuchisi venyaya iyi nhasi mangwanani. Kunyange hazvo vachuchisi vakanga vavimbisa dare kuti vachange vapindura zvavakasvitswa nemagweta avaSkala paipera zuva remusi wechitatu. Nokudaro muzvare miti vati vari kuda nguva yekumbozeya zvinyorwa zvemagweta ehurumende panyaya iyi vasati vatora mutongo wavo nechipiri svondo rinouya. Rimwe remagweta avaSkala vaFred Masarirevhu vatenda kuti izvi ndizvo zvataurwa nemutongi.
Vati ivo vanongokwanisa kupa mutongo uyu musi wechipiri chisvondo rinouya.
Vatiwo vaSkala vakundikana kuuya kudare nhasi vachiti vakaneta zvikuru. Kunonoka kwaitwa nedare kutura mutongo uyu kwashorwa nemutauri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere, avo vati hurumende iri kutsvaga nzira dzekuramba ichirwadzisa vaSkala.
ZANU-PF iri kuedza kushandisa matare kuti imbunyikidze mamembers edu anosanganisa Honorable Job Sikala na Felix Biri. Takaona musuno kuti Honorable Job Sikala vakanyimwa bail inova iyo kodzero inotarwa muconstitution kana kuti bumbiro remutemo. Tichiona zvakare kuti Felix Biri ari kunyimwawo bail zvakare. Chatokona isusu pazuva ranhasi nyaya yaHonorable Job Sikala yanga ichifanirwa kutongwa, asi vestate kana kuti vachuchisi vanonoka zvakare kuisa mapepa avo kumatare. Isusu tinokurudzira kuti mutemo ngautedzerwe sezvauri, vakurumidze kutongwa vachibva kumba.
Hatinawo kwanisa kubata mutauri weZANU-PF vaChristopher Mutswangwa, asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato ravo vatafadzwa mugwadi vanotiwo nyaya dzekumatare hadzinei nebato ravo.
Mutemo wemuZimbabwe ndimaenzanise, kana wabatwa nemhosva no amount of blackmailing yavari kuzama kuita kuti tikati kuda Job Scaler musungwa wezvematongerwo enyika, ZANU-PF ichati mubuditsei kana kuti vekumakotsi vachati mubuditsei. Zvinoitika kumakoti hazvinei nesu isu kumusangano weZANU-PF, hatiko kwazviri. Our courts are independent. Makotsi edu ndiwana maenzanisi.
Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vaudzawo Studio 7 parunhare kuti hurumende haipindire mumafambisirwo anoitwa nyaya mumatare. Mutongi apfuudzira nyaya iyi mberi nhasi ndiye zvakare mutongi ari kunzi navaSkala ageze maoko ake pakutongwa kweimwe mhosva yavari kupomerwa yekunzi vakakurudzira mhirizhonga zvitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumashoko kunyika yavo nezuro, mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vakati Russia yakundikana kuti iodze mwoyo yevanhu venyika yavo, vachiti mauto enyika iyi ari kukwanisa kumira semusambangwena mumativi mana ose achirwisana neRussia. Vati nyika yavo iri kugadzirira kurwisa Russia zvakasimba mune mamwe matunhu ayakapamba. Hondo pakati peRussia neUkraine yapinda mumwedzi wechipfumbamwe. Vanhu vemuUkraine vasina magetsi kana mvura zviri kubhombwa neRussia. Russia inonziwo iri kuendesa mauto akawanda kunzvimbo dzinoti Kherson, Kivria, Bakhmut nedzimwe. Mutungamiri wenyika yeHonduras amai Xiomara Castro vanoti vadzika mutemo wechimbi-chimbi wakanangana nekurwisa vari kuita zvechigevenga vachipamba vanhu. Mapurisa audzwa kuti aone kuti adzika mitemo yekuchengetedza vanhu. Mm-hmm. Vaimbova mumwe vatedzeri vemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vari mudunhu reMashonaland West umo vari kuyambira masabhuku kuti vasatsigire mapato anopikisa kunyanya Residents Coalition for Change musarudzo dziri kuitwa gore rinouya. Nunurai Jena weStudio 7 anotipanya inotevera.
VaMohadi avo vakasiya basa rekuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika mushure mekufumurwa kuti vaishandisa chinzvimbo chavo kuita zvepabonde nevakadzi vevanhu, vakapeta nzendo dzavo dzesvondo rose mudunhu reMashonaland West nezuro kusiya Kobvu kuKariba. Vanonzi vakayambira masabhuku kuti vasatsigire mapato anopikisa zvikuru sei bato reTriple C ravakati haritonge nyika ino. Mumwe sabhuku akapinda musangano wekwazvimba pamurombedzi anoda kuzivikanwa savambizi anoti vakashamiswa nekuya kwavamohadhi kwazvimba vachiti ndivo nhengo huru yekutanga yakavabvakachira kubva zvakabviswa vaimbo vemutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe pachigaro muna 2017. Rambizi vanoti shoko ravamohadhi rakanga riri rekuti ivo nevanhu vavo vavhotere bato reZANU PF uye kuti vasatsigire bato reTriple C.
Zvakabuda pachena kuti vamohadhi vaitsvaga rutsigiro vamunangagwa neZANU PF uye kuti tisabvumire bato reTriple C munzvimbo dzedu.
Rambizi vanoti vamohadhi vakavimbisa kuti hurumende ichavandudza upenyu hwavo nekuvapa mari dzekubatsirikana dziri mumadhora ekuAmerica.
Vakavimbisa kuchinja upenyu hwedu nekutirangarira nekutipa mari yemaallowances iri mumadhoras ekuAmerica.
Mumwe wesabhuku akapinda musangano wekuhurungwe pamagunde nechitatu asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo achityira upenyu hwake, anoti vamohadhi vakavimbisa masabhuku kugadzirisa zvichemo zvavo zvose kusanganisira ravakati rekusapiwa ruremekedzo nemasachigaro ebato reZANU PF munzvimbo dzavo. Sabhuku uyu anoti pekupedzisira panga pachibuda nyaya yekupa rutsigiro rwemavhoti pasarudzo yegore rinouya kuna vamunangagwa uye nekugara vakangwarira bato reTriple C.
Kumobhiraiza masabhuku aya kuti vapinde mune vanhu nenyaya yemaerekedzo kuti hapana umwe munhu anofanira kuvhotera maTriple C.
Hatina kunzwa kuna vamohadhi nezvenzendo dzavo sezvo vatori venhau vose vanga vasingabvumirwe pamusangano iyi, asi mutauri webato reZANU PF vaChristopher Mutsvangwa vanoti hapana chakaipa kuti utungamiri hwebato husangane nevamiriri vevanhu vakasiyana-siyana. Asi pavakamboita misangano kumasvingo, vamohadhi vakati vakaona kuti ZANU PF haina rutsigiro kumasero, nekudaro vakatora danho rekutsvaga rutsigiro kumasabhuku. Mugwaro rebato reZANU PF kunhengo dzaro rinoti vamohadhi vari kusangana neutungamiri hwemadistrict coordinating committees kana kuti DCC pamwe nemasabhuku nedonzo rekukudza musangano. Chimwe chiri kushamisa murwendo rwavamohadhi ndechekuti vari kuziviswa kumasabhuku semutevedzeri wemutungamiri wenyika zvekuti munyori mukuru mubazi rezvematunhu mudunhu vaJosephat Jaji vakazivisa padandemutande reWhatsApp kuti vamohadhi vachazeya nyaya dzine chekuita nerubatsiro rwezvekudya kana kuti drought release, nyaya dzepfumvudza pamwe nemigwagwa, mabasa anoitwa nevashandi vehurumende. Mutauri werimwe bato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vanoti kusangana kwevatungamiri vezvematongerwo enyika nemasabhuku hapana chakaipa, asi kana vave kuvatyoresa mitemo kuti vaite zvematongerwo enyika, ivo vachifanirwa kuve vatungamiri vevanhu vese zvinenge zvisiri pamutemo.
Chekutanga hazvisi pamutemo. Chechipiri zvisizve demokrasi kuti munhu wavice president hongu vakati vakamubvisa, but toziva kuti vanomupa chiremera chavice president ichocho, saka kuti afambe akumanikidza ma traditional leaders kuti vange vachitora side pane zvematongero enyika zvinotivhiringidza, zvinotikanganidza.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti zviri kuitwa navamohadhi kutotanga kubira sarudzo dzegore rinouya sezvo vari kumanikidza masabhuku kuti vave neruzivo pamavhotero achaita vanhu vavo.
Bumiro remutemo rinonyatsotsanangura kuti vatungamiri vedzinza vepasichigare masabhuku nemadzishe havafane kwekungewa chitikira kana kuita basa rinofambirana nemasongero enyika.
Vamo hadzi vanonzi vakatoshanyira matunhu makuru anoti Manicaland, Masvingo nemasonaring central nedonzo rimwe chete. Bumbiro remutemo haribvumidze madzishe nemasabhuku kuita zvematongerwo enyika. Mutungamiri wedare remadzishe Chief Fortune Charumbira vakatomboendeswa kumatare nenyaya yekupindira munyaya dzematongerwo enyika. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Munawo dzedu dzemitambo, chikwata chiri pamusha cheKata chatarisana nekubuda mumakundano e2022 World Cup mushure mekurohwa 3-1 neSenegal nasi kumakwikwi eFIFA World Cup. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Chekwata cheKata icho chiri pamusha chatarisana nekubuda mumakundano aya mushure mekurohwa 3-1 neMatranga Lions eSenegal. Mumtambo wavo wechipiri we group A. Senegal yamirirawo mutambo wayo wekugumisira ne Ecuador kuti izive kuti inoenderera mberi here nemakundano aya. Kunyange Kata ikakunda mumtambo wayo wekugumisira ne Netherlands inopedza ine mapoints matatu chete anove anokwanisa kuita mashoma kuti vabudirire mugungano iri. Kuti Kata ibude makwiku e, Netherlands inofarira kukunda Ecuador kana kuita mangange. Vanotevera nhabvu vanoti kukundwa kwechikwata cheKata kunoreva zvakawanda kusanganisira kudzikira kwemari inotengwa mbatya dzakafanana nedzinoshandiswa nechikwata chenyika cheKata ichi. Muchigiri wenhabvu vaPhilip Regede vanoti kubuda makwikwi kwechikwata cheKata kunoderedza uwandu hwevanhu vemukata vachange vachiuya kumitambo iyi. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti Matranga Lions eSenegal vachabudirira kubva mugungano iri mushure mekukunda kwavaita nasi.
Zvukatarisa Morocco, Morocco ine Croatia, ine Belgium, dzinozivikanwa zvikurusa pamutambo wenhabvu. Tikatarisa zvakaita Cameroon ine mugrupu rimwe chete neBrazil neSwitzerland. Tozotiwo Tunisia ine iri muchikwata neFrance neDenmark. Timu idzodzi dzina kumira zvakanaka. Ghana ine Portugal, ine Uruguay. Saka ndiri kuona dzimwe timu dzese dziri magrupu akaoma. Asi Senegal.
Asi kune mumwe mutsigiri wenhabvu vatina chekwaramba vanofunga kuti mureza weAfrica uri mumaoko eTunisia kwete weSenegal.
Haini bizara ndeito mhanya naro ndoo Tunisia chero kubvira pakutanga chero. Ndosvika kumagumo chaiwo kufinal. Ndendichitoriisira madhora iyayo.
Senegal iri kusangana neEcuador mumutambo wayo wekugumisira Kata ichitambawo neNetherlands. Nyika dzemuAfrica dziri kukata dzinoti Senegal, Tunisia, Cameroon, Morocco neGhana. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Pamutambo uri kutambwa iko zvino Netherlands yakaita mangange 1-1 neEcuador kwatambwa maminutes makumi matanhatu nematatu 63 minutes. Vateereri muchirongwa chedu chelive talk chanhasi musakanganwe kuti tinenge tichizeya nyaya yemazuva gumi nematanhatu ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana kuti munhurume. Muchirongwa chedu chemagitare chesondorino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Lindsay Mildred Munyikwa anozikanwa neri magitare rekuti chamangura chamangura ngura. Regai tinzwe norondo ya upenyu wake yaaita na Ivan Zininga we Studio 7.
Nahurwa yandinayo un
ndava yandinayo nyaya yandinayo teya mundo uzani iyepepepe iyepepepe ambodi komodo
ndakatanga zvemagitare zvemugore ra2014 and song yangu yekutanga inonzi Kandizembera. Song yandakarekodha paridhim rakagadzirwa naPTK naLevels rainzi Choose Lamb Rhythm.
Vamwe venyu vana bururu madzisawira vamashamwari nevabereki nevehukama vaiti kudii muchipinda mune zvemagitare.
Ya, kwandinobva kwandinoberekwa nevehukama vanondisimbisa zvakanyanya ngati ndiwo akatanga kuita mafanzi angu ekutanga. Sekuti vanhu vasina kumbobvira vandi discourage kusiya zvemagitare. Asi vanzwa songu yangu yekutanga nemamwe masongo andaiva ndakuita, vanhu vakaramba vachindisimbisa kuti aiwa uzaone chipo nai rambo chimba.
Vanhu vari kuitambirawo sei music yenyu yamuri kurova?
Tingati vanhu vari kutambira music yangu vakawandisa. Vanhu vakawanda vanofarira music yangu because music yangu haina zera. Haisepe music yekuti vakura vateerere, haina zera. Ende mafanzi angu akatowanda vanhu vechikoro nekuti ndinemwe tepe music yandinoita ikati siyanei nevamwe. Oh, don't chimba danzo
yabamba kamwe haiteiwi manakira kure mvura yemuvu.
Challenges atinosangana nayo music industry semafemale artists akatowandei sekuti hatina kumbobvira takaenzaniswa nevarume. Even pakaitwa vanaposta zvarinona rakazara nevarume pasina vakadzi. Sekuti tinotodawo kuita zvinoita varume ende tirikutozviitawo but maturirwo atinoitwa ane kakudzikisiwa kakati nyanyei ende kune kamwe kakuabuse kanoitwa mafemale artists.
Vanoda kutenga music, vanoda kukudaidzai kuzoimbirwawo hameno ikoko, imi munobatika kupi?
Vanoda kundibata vanondibata kunamba idzi 0774 699 658. Kana vachida kuuya kumasocial medias, Facebook page yangu iti Lindsay Chamangurangura, Instagram Lindsay Chamangurangura, TikTok Lindsay Chamangurangura, YouTube vanoda kusubscribe iti Lindsay Chamangurangura.
Kamunoda kubuda nako mudariro ndekapi kamunoti akakanonditi pamoyo jiko timbokarova mbijana?
Ya, rive randoda kubuda naro riro kuti zviripo zvinosiyana, zvipo zvinosiyana siyana.
Agoti komoto gukurutuwe kusvika kwatiwe chamangurangura ndomirande karine pausima kana kwandino kavanotozvisiva kuti wangu mwenje muri maunovira zvedambe kana kufungidzira kwanda pachina mbevedue asango neanoyera vedue kana ndisina kashambira imewo saka handine tindasvika mawe chipo chipo kana kwatinobva kana zvatinobva tinosiyana siyana chipo chipo kana kwatinobva kana zvatinobva tinosiyana siyana. Ndira ndiro rimwe chete donzo rangu ndiro rimwe chete chinangwa changu ndicho chimwe chete sarudzo ndakaita kamwe chete basa rangu ndere kufadza nje kune vaya vakasungikana vafare kana mwoyo yakazamirwa inyereke changu kungova pakurira chichero chipo oo kana kwatinobva kana zvatinobva tinosiyana siyana.
Mange makateerera kuhurukuro yanga ichitwa na Ivanza Zininga we Studio 7 nemumwe muimbi wechidiki ari kusimukira Lindsay Mildred Munyikwa anga achitaura ari parunare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza kutanga kwemazuva gumi nematanhatu ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi here kana kuti munhurume. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havasi kuzomanikidzwa kusarudza utungamiri webato ravo vachiti rinogona kuzopindwa napongwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gainer Saidi munhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.